manera kana kamuriye Zimbabwe ino studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manheru anhasi kuri musi wemuvhuro chikunguru 5 2021 makateerera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachoto, ndichitepfenyura ndiri kumba senzira yekuzvidzivirira kuchirwere cheCOVID-19. Yezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Isusu takabaiwa co-vaccine injection rekutanga. Zvakaguma zvakadaro, majudhete akasvika akatodarika hatisati tawana second dose. Apa toenda kuzvipatara kwacho kusvika ndizvoni mirira mupane vanhu 10. Tomira kusvikira vanhu 10 vakwana apaona kubaiwa judhete rako radarika. Saka hatichazvinzwisisi.
Vanhu vakawanda vakabaiwa nhomba yekutanga yeCOVaxine vanoti vari kumiswa kwenguva yakareba kuti vabaiwe nhomba yepiri. Madzimai akawanda munyika anonza ana ruzivo pamusoro pehomwe yemari inobatsira vanhu kadzi yeWomen Development Fund. Sangano rePremier Soccer League rinoti harisi kuzopa mvumo yekupinda munhandare zvikwata zvine vatambi vanenge vasina kuongororwa chirwere cheCOVID-19. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanhu vakawanda vakabaiwa nhomba yekutanga yeCOVaxine vanoti vari kumiswa kwenguva yakareba kuti vabaiwe nhomba yepiri. Izvi zvinonzi zviri kukonzerwa nekuti kabhodhoro kamwe chete kenhomba iyi kanofanirwa kushandiswa kubaya nhomba vanhu gumi kana kachinge kavhurwa. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Izvi zvabuda mutsvakiridzo yaitwa neStudio 7 mushure mekunge yanzwa kuti pave nedambudziko guru rekuti vanhu vabaiwe nhomba yepiri yeCOVaxine. Izvi zviri kuitika munzvimbo zhinji munyika yose. Mumwe wevanhu vakamirira kubaiwa nhomba yepiri yeCOVaxine, amai Simbiso Sinyoro, vati vaifanirwa kubaiwa nhomba yemusi wa30 Chikumi asi zvazvisati zvaitika. Amai Sinyoro vati kunyange hazvo vakawana kuine nhomba yekuchipatara kumbare vakaudzwa kunzi vanofanirwa kumirira kuti vanhu vatange vasvika gumi kuti vabayiwe nhomba iyi.
Isusu takabayiwa co-vaccine injection rekutanga. Zvakaguma zvakadaro, majudhete akasvika akatodarika hatisati tawana second dose. Apa toenda kuzvipatara kwacho kusvika ndizvoni mirira mukwane vanhu 10. Tomira kusvikira vanhu 10 vakwana apaona kubaiwa judhete rako radarika. Saka hatichazvinzwisisi kuti mainjection aya hatichawane maeffects here kana kuti.
Mumwe mukota anobaya nhomba ataura neStudio 7 asina kuda kubuda pamhepo atiwo nhomba yava nayo yeCOVaxine haigoni kuvhurwa kana pasina vanhu vakakwana vekubaya nhomba iyi. Mukoti uyu ati vanonyora mazita evanhu vozovazivisa kuti vauye kuzobayiwa musi wakati kana vanhu ava vakwana gumi. Nyanzvi munyaya dzezveutano uye vachimirira chinoi muda reNational Assembly vaPeter Mataruse vaudza Studio 7 kuti kumboshayikwa kwemushonga wokunogona kuzokanganisa mashandiro akanaka enhomba. VaMataruse vatiwo zvekudzosera vanhu vamboya kuzobayiwa vasina kuwana nhomba zvinokonzerawo kuti vamwe vaore mwoyo vobva varega zvachose kubayiwa nhomba iyi.
Zvinango afekta nyaya yekuti vanhu vanozobayiwa vanenge vava vashoma. Noti vamwe havazodi havazomiriri izvozvo vanozorama. Plus mavaccines agare nguva yavo yokubayiwa inzipanzi baiotanga ndiyo wakunzi jisecha kwa pa vaccine yoyo unosambara rimwe panguwa ya kati kujimato hiki karawangu zonya kumonuka manji lati paa yangaja fana kujimarika ni jekse nyeriji tui inoguna kujikira na utita minili ya darika
imwe nyanzvi yezveutano uye vakabva kugurukota rezveutano muhurumende yembatanidzwa Dr. Henry Madzorera vati pane nhomba dzakadai zvipatara zvinofanirwa kuzivisa veruzhinji mazuva ekuenda kunobayiwa nhomba kuitira kuti vagare vakagadzirira
zvinoitira kuti dzimwe nhomba dzinoya dziri mumavhayiro emadosi 10 at a time saka panofanira kuva nevanhu 10 vanobayiwa kuti izvo nhomba isa westike kana zvidero ngavape vanhu mazuva kuti izvo covaccine tiri kubaya musi wechina musi wechipiri and so forth vanhu voziva kuti tikuenda kunobayiwa musi wakati voya vakawanda panzi pokuti vanhu vadide kufambira mahara vachienda kunobayiwa nhomba yavanosvika vachinzi hamuna kukwana 10
mutauriri webazi rezveutano vadonald mujiri vaudza studio 7 kuti bazi ravo ranga risati rawana zvinyunyuto zvekuti vari kuda nhomba yecovaccine vari kumiswa kwenguva yakareba vasati vabayiwa nhomba iyi
handingati ndine ruzivo nayo handisati ndasangana nazvo izvozvo zvokuti vanhu vanomiswa 10 chandoziva ndechekuti mavaccines ariko kumazvipatara zvedu zvose ende vanhu vari kubayiwa
Zimbabwe yakatanga kutambira nhomba dzecovaccine zviuru makumi matatu nezvishanu 35,000 kubva kuindia muna chivabvu uye yakava nyika yemuafrica kutanga kushandisa nhomba iyi Zimbabwe ine mhando ina dzenhomba yecovid-19 dzinoti Sinovax, Sinopharm, Sputnik V necovaccine hurumende inoti vanhu vabayiwa nhomba yekutanga kusvika nezuro vakanga vava zviuru mazana manomwe nemakumi mapfumbamwe nezvitatu nemakumi manomwe nevanomwe 793,077 uye vakabayiwa nhomba yepiri vava zviuru mazana mashanu nemakumi matanhatu nezvisere nezana nemakumi matatu nevatatu kana kuti 568,133 hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu nhomba yecovid-19 vanosvika mamiriyoni 10 kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana zvevanhu vari munyika hurumende yakazivisawo nezuro kuti vanhu gumi nevapfumbamwe vakafa nechirwere checovid-19 nezuro uye vanhu mazana masere nevapfumbamwe 809 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare vanhu vafa nechirwere ichi nyika yose vava chiuru nemazana masere nemakumi manomwe nevasere 1878 vanhu vabatwa necovid-19 munyika yose vava zviuru makumi mashanu nezvina nemazana mana nemakumi manomwe nevana kana kuti 54,474 uwandu hunotarisirwa kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana nhasi ndakamirira studio 7 muHarare ndine Rutendo Mawere
tichiri panyaya yechirwere checovid-19 icho chiri kuramba chichipararira munyika Dr. Henry Madzorera vanoti vanhu vekumaruwa vanofanirwa kupiwa ruzivo rwakawanda pamusoro pechirwere ichi kuitira kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira zvakanyanya ngatinzwei hurukuro yavaita naTanonoka Hwande weStudio 7
yakumaruwa covid-19 yapambira izvino hapachina muzimbabwe paunoti apa hapana ndinoona spike iri kwezvino kumaruwa inogona kunge yakanyanya kukonzerwa nevana vechikoro vaibva kumaboarding school vakaenda nayo toziva kuti muzvikoro mu chachaputika chirwere ichi vazhinji vacho vanobvawo kumaruwa vangoendawo nacho vachinopa vari kumaruwa chechipiri ndechekuti mabhazi edu aya ezupuko aya ari kungofamba akazara saka kumaruwa ikoko katiri ganimbosvika kutaundi ndotenga chakati unodzoka wabata covid-19 mubhazi imomo nokuti munenge muchitori neumwe ane covid-19 then rimwe dambudziko nderekuti kumaruwa hakuna testing yakakwana hakuna matesting facilities kana unoda kutestwa unotoenda kutaundi izvozvo futi imwe bottleneck yakashata iyoyo testing ngaiiswe kumareseva kuitira kuti vatestwe vari kwavari vagoiswa muisolation vari kumareseva ikoko chirwere chisapararire
chii chingaitwa nehurumende kuti imise zvave kuitika izvi
zvino tinokurudzira hurumende kuti itoincreasa itoita blitz yekudzidzisa vanhu kumareseva nekuti papa nebelief yekuti kumareseva hakuna covid-19 belief iyo inofana kutanga kuchisukwa mudangariro dzevanhu vazouti chirwere chapambira uyezve ngapave netesting inoitwa kumareserva ikoko vasingafambe nzendo refu dzokuenda kunotestiwa futi kana unga uri negative unotozodzoka watova nechirwere ikoko nokuti wakwira basi rarakazara vanhu asi dzidziso nokuencourage vanhu vari kumareserva kuti vapfeke mamask vanga vasingapfeke vachifunga kuti izvo hakuna then chimwe mariro vanhu kumareserva vanongoungana pamariro ndopavanopasana chirwere checovid-19 ichi mariro ngaave regulated kumareserva vanhu vasangoungane kumariro
vanhu mumaruwa vane ruzivo rwakakwana here vakapiwa ruzivo rwakakwana here vanonzwisisa nezvechirwere ichi here
panyaya yekunzwisisa ndinoona nge vanhu vekumareserva vanoziva kuti chirwere chiriko vanongozvinzwawo maredhiyo asi vazhinji havasati vagutsikana kuti chirwere ichi chaako kumaruwa ikoko mazuva ano ndakutoona vakuvhunduka nokuti kwaakufiwawo kumareserva munhu otofa otonzi afa necovid saka asi kudzidza kwakanaka ndekuti vafane vadzidziswa pasati pavana arwara uye zvekuti vakwanise kutsvaka rubetsero early treatment nokukurumidza izvozvo ndezvimwe zvinodzivirira futi kuti chirwere chisarambe chichipararira asi dzidziso yakakosha
ko iye hurumende nai Dr. Madzorera iri kuita zvose zvinofanirwa kuitwa here kuti chirwere ichi chidzikire
hurumende iri kuedza hayo kuti iite zvinofanira kuitwa kumareserva asi hazvina kukwana nyaya yecommunity surveillance iri kure chaizvo kumareserva hakuna contact tracing yakakwana kumareserva makliniki ikoko haatokwanisi kutesta covid-19 pamunhu atouya ane masymptoms ecovid-19 anozorifeiwa kuti atoenda kutaundi izvozvo hazvina kunaka nokuti achakwira bhazi achizadza vamwe futi achienda kutaundi ikoko saka nyaya yekutesta nyaya yokudzidzisa vanhu ngavadzidzise vanhu ngapaitwe blitz yokudzidzisa vanhu nezvecovid-19 uye zvokuti yapambira mumareserva kurapa kwacho ndiri kuona kumareserva zvakare kuchiri pasi nokuti vanga vasina kugadzirira makliniki ngaadzidziswe kuti izvo munhu ane covid-19 anorapiwa sei ngavapiwe mabhuku mamanual okuti zvinofamba sei then chokupedzisira nyaya yenhomba nhomba haisi kufamba ndiyo ultimate yatingati danho redu rokupedzisira ratakatemba naro rokuti tipedze chirwere checovid-19 vanhu vazhinji havasati vabayiwa nhomba nokuti yakashota hurumende ngaione kuti yamita obligation yayo yokuunza nhomba dzakawanda 1 million a month sezvavakapromisa tikavhe mareserva ese ndokuti tikurure chirwere ichi
avo vange vari nyanzvi munyaya dzezveutano uye vaimbove gurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa Dr. Henry Madzorera vachitaura vari parunhare vari kukwekwe natanonoka wande westudio 7 sangano reZimbabwe Coalition on Debt and Development rinoti hurumende inofanira kushambadza zvakanyanya homwe yebudiriro yemadzimai yeWomen Development Fund richiti ongororo yarakaita inoratidza kuti madzimai akawanda munyika haana ruzivo pamusoro pehomwe iyi uye kuti inofambiswa sei Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera
kunze kwekusaziva nezvehomwe iyi ongororo yeZimcode inoratidzawo kuti zvakaoma kuti madzimai zvikuru sei kumaruwa awane mari iyi nekuti haana zvinodiwa kuti akwanise kuwana mari iyi vamwe vaitungamira ongororo iyi vaJohn Maketo vaudza Studio 7 kuti panodiwa zvinhu zvakaita seproject proposal izvo zvinoda magweta neunyanzvi hwepamusoro vatiwo panodiwa umbowo hwekuti munhu anogara kupi izvo zvinoita kuti vaya vanogara kumaruwa vabhadhariswe chioko muhomwe nemasabhuku nemadzishe nevamwe vane mvumo yekupa matsamba akadai
pamwe pacho zvinozoda kuti vafambe vaende kumakansela kumasabhuku vanyorerwe matsamba uye vatungamiriri vakadaro vamwe vacho zvairatidza kuti vanezenge vachidawo mari kana chioko muhomwe kuti vagone vachipa munhu tsamba kana kumureverera kumupa recommendation kuti agone kuwanikwa achinoaccessa mari idzi chimwe zvezvetare chairatidza kuti madzimai mazhinji vanoshaya simba pazviri vaviri vaitaura vachiti zvinoratidza kuti vanowana maridzi zvine chekuita nezvematongerwo enyika. Kana usingasapote pato rakati hauna sapoti kwairi.
Vamaketo vati kana zvibingamupinyi izvi zvikabviswa, madzimai akawanda anokwanisa kuwana mari kubva kuhomwe yeWomen Development Fund.
Zvaidikanwa kuti nyaya dzakadai dzishambadze panhepfe euro maregios anosvika kumativi mana enyika kuti vanhu vese vanzwe zvoiswawo mapepa nhau zvoziviswawo kuburikidza neutungamiriri nemalocal authorities zvoiswa pamanotice board emalocal authorities nenzvimbo dzinoenda madzimai akawanda kuti vakwanise kuaccessa information yakadai.
Mukuru wesangano replatform for youth and community development vaClaris Maduku avo vanoshandira kuchipinge vaudza Studio 7 kuti vanobvumirana nemaonero eZimcord vachiti kana kwavanoshandira vanoona madzimai achinetsekana zvikuru kuwana mari pasi pehomwe yeWomen Development Fund kana zvimwe zvirongwa zvebudiriro.
Asi ndinoona kuti process yainoshandiswa yatosimudza mamwe madzimai anenge achimhanya maraini achiita seari kubatsira kunyorera madzimai emaprojekti. Vanenge vachiita vanyatsokwanisa kunyorera maprojekti, vanenge vachiita kuvabatsira kunyorera maprojekti acho iwayo vachipihwa zvimwe mari. Zviri mari vanenge vachiaplaya sivamwe vanenge vakaaplaya mari dzekuti vada kupihwa 10,000 vanenge vachitorerwa imwe 1,000 zvirikini ndakakubatsirai kunyora. Asi ichiitwa nevanhu vacho vanofanira kuuya vachibatsiridza madzimai avayo kuti ange achiona chovii.
Asi sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvemadzimai nemabhizimisi madiki amai Chido Madiwa vati madzimai akawanda munyika anoziva nezvehomwe iyi nedzimwe, asi kuti mari yacho ishoma chete.
Mari yacho ishoma nini? Vati vamogezingei kuti almost in every district yezvi maybe one or two projects dzabatsirwa neWomen's Development Fund which is very little. One project per district or two projects per district is not good enough.
Vati madzimai ndiwo akawanda kumabhizimisi madiki munyika, nekudaro hurumende inofanira kuwedzera mari muhomwe dzakaita seWomen Development Fund neWomen Empowerment Bank. Pasi pehomwe iyi munhu kana chikwata chemadzimai chinopiwa mazanamana ezviuru zvemaRTGS kutanga kana kusimudzira mabhizimisi avo. Ongororo yeZimcord iyo yakaitwa kumatunhu ese gumi munyika pachibvunzurudzwa madzimai churu nemazana mashanu nemakumi mashanu nemumwe inoratidza kuti zvikamu makumi mashanu kubva muzana zvemadzimai munyika hazvina ruzivo nezvehomwe yeWomen Development Fund. Women Development Fund iri pasi pebazi rezvemadzimai nemabhizimisi madiki uye hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi sezvo gurukota rebazi iri amai Stembi Sonyoni vange vasati vapindura mibvunzo yatakavatumira. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Imwe nyanzvi iri kuongorora mishonga inodzivirira madzimai kubatwa neHIV. Dr. Nyaradzo Mugodhi vanoti urongwa hwekuongorora mushonga unotarisirwa kudzivirira vakadzi kuti vasatapurirwe HIV hwave kutangwa gore rino. Kiri Mudzamiri anoti panyaya inotevera.
Muongororo yekuona kunyatsoshanda kwemushonga uyu, Dr. Mugodhi vanoti madzimai achange achipiwa mushonga uyu kamwe chete pazuva. Dr. Mugodhi vanoti mushonga weislatravir wakanaka nokuti unouraya hutachiona hweHIV nokukasika husati hwapinda muropa remukadzi.
Islatravir imhando yeantiretroviral drug. Maantiretroviral drugs ane maclasses akawanda. Mamwe anobata HIV isati pinda, mamwe anobata HIV changopinda muma cells edu. Islatravir yakanyanya kusimba pakuti inobata HIV paviri painenge chipinda muviri.
Dr. Mugodhi vanoti tsvagurudzo dzakaitwa dzinoratidza kuti mushonga uyu unoshanda zvemhando yepamusoro uye madzimai zviuru zvina nemazana mashanu kana kuti 4,500 vachiri kuita zvepabonde vachange vachishandisa mushonga uyu kumakiriniki makumi mana nemana emunyika dzeSadic neAmerica. Dr. Mugodhi vanoti madzimai zana nemakumi mashanu emuZimbabwe vachange vari muchirongwa ichi chemakore matatu chitatu chinonzi Empower vachiongororwa kuti mushonga uyu unoshanda here sezviri kutarisirwa.
Vanhu vazhinji zvekufamba uchimwa mapirizi everyday zvinonetsa so toda kuona kuti zvinoita kuti HIV tiipedze here kana tikawana mushonga wekunwa unomwiwa once a month. Mastudies aya eislatravia inonzi Empower chaga madzimai anoita 4500 munyika dzakati wandei, saka chakurudzo yedu ichaita about 3 years.
Mutauro wesangano dzvare Health Communicators Forum, amai Catherine Murombedzi vaudza Studio 7 kuti mushonga weislatravia hausi iwo woga uri kuparurwa, asi kuti kune mumwe unonzi dapiravine ring inova mhete kana kuti shambo inopfekwa kusikarudzi rwevakadzi. Dapiravine ring iyo iri kuparurwa nguva pfupi iri kutevera yakatambirwa nesangano reEuropean Medicines Agency zvokuti kwangosara sangano reWorld Health Organization kuti ritewo saizvozvo. Dapiravine ring inoti kana yapfekwa kudaro inosvipa mushonga unouraya hutachiwana hweHIV paunenge uchipinda mumuviri wemukadzi kwemazuva makumi maviri nemasere 28 wotora imwe mhete itsva yopfekwa zvakare.
Kawana rufa nekuti kwava neshambo yatingati mhete yaakupa mudzimai simba sekuti azvidzivirire. Inopfekwa munhengo yemudzimai, inogara imomo mazuva 28. Yakagadzirwa nemushonga unonzi dapiravine ring. Inobudisa mushonga kuitira kuti kana paine utachiwana unenge wapinda musika mumuviri wemudzimai unoparadzwa ipapo.
Dr. Mugodi vanoti munhukadzi anofanira kusarudza mushonga unowirirana nemuviri wake sezvo mishonga iyi ichigamuchirwa zvakasiyana siyana nevanhu kadzi.
Tinofanwa kupa mudzimai wega wega choice. Saka tataura pano nenyaya yerini inopfekwa kunzira yesikarudzi yechikadzi, tataura nenyaya yemajekiseni anobayiwa achidzivirira HIV, tataura nepiritsi retruvada rinotorwa zuva roga roga.
Mukuru weThe AIDS and Arts Foundation muZimbabwe vaEmmanuel Gasa vatembera nemufaro vachiti chirongwa ichi chichanakira vakadzi vose avo vasati vatapurirwa HIV. Vanotiwo chirongwa ichi chinofanira kusvikawo kumatunhu ose enyika.
Tinofara zvikuru nedevelopmendi itsva yekuti madzimai vaya vanenge vari negative vakwanise kuisa preventive measure yeHIV kunhengo yesikarudzi. Zvinhu zvinogona kura takaita kuti ticontain mastatistics atinawo tichigona kumanija kuti vanhu varambe vari negative.
Kunyange hazvo chirongwa ichi chakapiwa mvumo nebazi rezveutano, hatina kukwanisa kunzwa kugurukota rezveutano vaConstantino Chiwenga kuti tinzwewo divi ravo. Tsvagurudzo yakaitwa gore rapera nesangano reZimbabwe Population Based Impact Assessment inoratidza kuti Zimbabwe iri kubudirira zvakanyanyisa munyaya dzokudzikisa kutapuriranwa kweHIV AIDS, zvokuti panosvika gore 2030 zvinotarisirwa kuti nyika inenge isisina dambudziko rechirwere ichi. Zimbabwe ine vanhu miriyoni imwe chete nemazana maviri nemakumi matatu ezviuru 1,230,000 vanorarama neHIV AIDS. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kiri Mudzamiri.
Sangano rePremier Soccer League rinoti harisi kuzopa mvumo yekupinda munhandare zvikwata zvinenge zvine vatambi vasina kuongororwa chirwere cheCOVID-19. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Mutauriri wePremier Soccer League Mzvare Kudzaibare vanoti hapana chikwata chaita mitambo kana chisina kuita ongororo yakazara yechirwere cheCOVID-19 muvatambi vacho. VPSO vapa zvikwata nguva ino kuti zviongorore vatambi vazvo chirwere ichi pasi pehurongwa hunenge huchikokerwa nekomiti inoona nezveutano mugungano iri yePSL Sports Medicine Committee. Izvi zvinofanirwa kuitwa mitambo isati yatanga zvekare. PSL inoti hapana mutambi achatenderwa kupinda munhandare kuita gadziriro nevamwe asina kuongororwa chirwere cheCOVID-19. Pamusoro pezvo Muzvare Bare vanoti mitambo ichamiswa kana paita vatambi vanomwe vachaonekwa vaine chirwere ichi pazvikwata zviviri zvinenge zvichifanira kusangana. Pari zvino mitambo yakambomiswa neSport and Recreation Commission zvichitevera kukwira kwaita uwandu hwevanhu vari kubatwa neCOVID-19. Vatambi vatatu, vaviri vacho vetriangle ndovakaonekwa vaine chirwere cheCOVID-19 kubva pakatenderwa mitambo yenhabvu kuitwa muna Chivabvu. Murairidzi wetriangle Taurai Mangwiro anoti vapa vatambi vavo hurongwa hwekugadzirira vari kumba panguva ino yekumiswa kwemitambo. Pari zvino dziri kuratidza kuti Ngezi Platinum Stars, HC Platinum, Chicken Inn neHighlanders dzave negumbo rimwe chete makota finari eChibuku Super Cup. Dynamos iyo ine mapoints 14 yatove mukota finari kare, asi murairidzi wayo Tonderai Ndiraya haasati agutsikana.
Tira kuramba tichingoenda mberi, tcharamba tichishanda zvine simba kusimudzira patiri nhasi kuti tiende mberi.
Pazvikwata zvine mukurumbira, Caps United chete ndiyo iri kuchatarika iri pachinhano chechitatu mugungano rezvikwata zvina. Makepekepe ane mapoints manomwe pasi peDynamos iri kutungamira gungano iri, uyezve point imwe chete pasi peYada. Painodzoka mitambo ichange ichitambwa mangwanani pamwe nenguva dzekudya kwemasikati kuitira zvikwata zvifambe nguva dza6 manheru dzisati dzakwana sezvakatarwa paurongwa weCOVID-19 lockdown uhwo hunorambidza vanhu kufamba-famba kana nguva dza6:30 dzadarika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Vateereri, musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne9825 kHz. Manheru ega ega nenguva dza7 PM svondo kusvika mugovera munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 13860 ne15460 kHz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotangana 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930, 13860 ne15460 kHz pashortwave.
Chirongwa chelive talk na 8 PM tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu munyika, zvikuru dambudziko reCOVID-19. Zvongo yedu yapera regaitimbotarisa zvanga zviri munhau dzedu dzanhasi. Vanhu vakawanda vakabayiwa nhomba yekutanga yeCovaxini vanoti vari kumiswa kwenguva yakareba kuti vabayiwe nhomba yepiri. Madzimai akawanda munyika anonzi haana ruzivo pamusoro pehomwe yemari inobatsira madzimai yeWomen Development Fund. Sangano rePremier Soccer League rinoti harisi kuzopa mvumo yekupinda munhandare zvikwata zvinenge zvine vatambi vasina kuongororwa chirwere cheCOVID-19. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kuti tumira tsamba mbozha, dzitumirei ku studio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Ray Choto, ndichitepfenyura ndiri mu Washington DC. Ndichiti murare zvakanaka, matere.